Inini ni Marvelous mshanganya huye ndi chiti yeino misoroye na uzedu za nasi chitatu kubumbi 12/2017. Mutunga miri wenyika wa Robert Mugabe wano uza mawofets kuti vasakare masimba sezviri kuitwa nevamwe vavo. Musangano wenera wozeya mitemo yesarudzo yakaturwa nezek kuti mapato aise pfungwa dzawo. Vari kunze kwenyika votarisa zvavari kuita pamberi pekusvitsa kwenyika makore makumi matatu nenomwe Zimbabwe yawana kuzvitonga. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.